vachitaura nhasi pakuvigwa penhengo yenational council uye vari nhengo yeparamende yekuwadzana amai miri yemushai vachamisa vati mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kubvuma kutaurirana navo kuti zvinhu zvinake munyika vachamisa vatiwo mapurisa masoja nevasori vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo vati kana vakapinda mukutonga hurumende yavo ichaona kuti mapazi ehurumende aya apiwa mari dzinoita kuti vashande vasingaite huori
kuti vanomiririra vanhu nemutemo nenyika havafani kumiririra bato ibaba hapanana nabato zezemdindi kana zvanu saka ndopatinenge tiri chinja maio nekumanikidza kunyisa mapurisa edu poizeni yebato toda kuti mupurisa ane wenyika kwete webato ane wemutemo kwete kuterekera nyenyete saka ndinotenda mapurisa ari pano kuti vari kuzvinzwira nenzere dzavo
mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai diki vati dai pasina kutadza kutonga kwavamunangagwa amai mushai vangadai vakarapwa zvakanaka pamwe vangadai vasina kufa
rufu rwaamai mushai rwatirwadza nekuti vanga vari mwana mudiki enda vanomborwara saka munhu adzupurwa tisingazvifungire asi kurwara kwavaita mazuva mashomanene iwayaya twarwadziwa nekuti tatanga tine zvipatara zvizvinu ikwe the proper health delivery system vangadai vasina kufa vangadai vari vapenyu so kufa kwavo tokuisa mumaoko aemarson munangagwa
nhengo yezanu pf uye vari sachigaro wekomiti yemadzimai muparamende amai kwaramba vabvuma kuti amai mushai munhu aibatanidza nhengo dzemapato ose muparamende amai mushai avo vakafa nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva pfupi vasiya murume nevana vasikana vaviri ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena